Itaita ola hama zangu, tazoka, ndino mgamshirai mchirongwa chedu, cheve chidiki, uhlelo The Connection, lilami, ndine mi, iniwenyu, Mike Hove. Lamhlanje, today is Tuesday, the 26th of March, 2019. Zulukandaba, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe Mushe, welcome. Munichirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, lilami uMike Hove. Lamhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our youth forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth-related. Ati nasimchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvinazvina kumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika kaita madira Georgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what the government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu ya tofara zvikuru, nyika yedu ye Zimbabwe. So Zimbabwe, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202 619 2077. Zela umlai zelo ku WhatsApp unombolo zeti +1202 619 2077. Zimbabwe Mushe na kanga ni sapo. Number yoku tufuendram studio is +1202 619 2077. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202 465 0318 iripo pa zase apo kana mchituona pa Facebook. Tukche venyina jokare pa masai saye anoti 909 medium wave, short wave, uye jet, ripopa 4930, jalo gu 6065 and 15460 kilohertz. Aba fisu kusibugi elagu internet sikona on our three web pages, www.voashona.com, www.voaindevilet.com, sikona jalo gu www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasine Tomata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo. If you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana Mahats, share the program. Lingene lani uhlelo. Join us tonight, Zimbabwe Mushi. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe Mushe, pinda imchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Eita, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMike3. Hey, my little girl.
Nansi ngoma yeka DJ Skiva uti imali yekolo. Shout out to DJ Skiva for letting us use his song. And ngishilo ngathi at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to Skona on our 3 Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. Ukutona uzunjwa tanga kufaya kushona vanhu vari kutokanda manaya na manamba ngibona kukhasi lethu ele VOA Ndebele kulo umnumzana umlalazi laye usefakile inombolo zakhe. So we're looking forward ukuxoxisana nalamni. Kodwa sulu kandaba earlier on I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManicaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far uhulumende ushilo wathi as we speak abantu abayi 172 have passed on. But uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muslim, when something tragic like this happens, labantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping abantu ngale eManicaland. Joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe, is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital, and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping abantu ngale eManicaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Mike. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in Manicaland. Tropical cyclone Idai came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in Manicaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital, and next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group, mm-hmm, who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys, mm-hmm, and we observed most of them was having acute stress disorder. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who was present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support centers. Some of them are actually walking because that's a free, and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in, and we also send a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So and we have quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you, seeing as though you guys are on the ground, what is your assessment on things that are happening in Manicaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say the post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress, mm-hmm, because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is a big trauma. So we can't say that is really, we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of these people are having lots of emotional distress, acute stress disorders. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, So it's very early to diagnose, mm-hmm, actually, but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places where you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with their parents, even people who are walking in crisis support center. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The oversights are open for everyone, like even family member, any friends, anyone who is affected, they are welcome to come. I'd like to mention, if someone wants like registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But, of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after one, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, how, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people that if they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But only we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay. Thank you very much. Thank you.
All right. Zulu Gandaba Lemzwile with Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale eParinyatwa Hospital eHarare. Yena uDoc ngumunye ozabe, she's heading olunye uhlelo olulenjongo yokusiza abantu who have been affected by uCyclone Idai ngendlela ezijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally, ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo ngezi izinto ezishiyeneyo. So yena udoc bayasho ukuthi bona they're setting up a center ngale eManicaland lapho bazabe besiza abantu in Manicaland bebanikeza i-counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last. Uphinde washo ukuthi hayi, ngombono wakhe ubona ngani njengoba kulama division ayi 3 in the program, ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between 6 months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulukandaba lithini ngodabula khona eGoodwin +12026192077 diyona inumber yathinayo kanamshila othifonera. Asambe nemakhasini ethu amathathu kustudio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho. Usungano Chisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sabona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified, putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sabona Chipo makadi yenyu. My Magaya Sibusisiwe Moyo saying greetings watching from Pretoria. So ngiyezwa njalo ukuthi my second guest, who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School, is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa magadi yenyu baba. Aiwa, tukufara, tukufara. Asi tutanga tishitine matambudziko kwa baba zwa. Kwa itika uko kumanika len kwa muri. Zino chikisa.
Aiwa, kwa unikwa.
Sezo muri ipo ipapo pa ground and you are based in Chimanimani. Ndawiti Chimanimani, kumanika len. Are you able to walk us through what happened muswa 16 hapo vanu wakawanda waka muka wachungu wachisangana ne lutumpengwe?
Muswa 16 wata chala apendo kwa kanaya tako katangongo na ya mvura yangaika wanda maskati mswe Friday. Then around 7 intensity mvura ya jibayara baya wanda kazo kuti pataka zosara kunorara kuti vana vakangoenda kunora kaska orara nekuti kwa kuchinaya. Beno tese chibvatango cha okay fine ngadzimweno norara things being inside was the probably the safest way. Saka tanorara then around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Ndo on my side ndo pakauya akiti muzo achiti sei kudomitori vamwe vana vatrepwa maform 1. Vana vatrepwa nini? Anza mapinda matombo, miti, zvakangowanda wanda. Saka ndobva ndatotoka ahead. One of these lights last for quite a long time, kana kusina magetsi. Saka ndorava inyanya kuti huyai naro sei kuitira kuti tikwanise kuonana kuti tokwanisa kubvisana seiko kudomitori kwacho. So I stayed the headmaster, but vatatobuda chese headmaster tichimhanyira kuenda kudomitori. Along the way vatatosangana na body master vari kutoti mhanyai nelight kuitira kuti tikwanisa kudini kubatsirana. So as we rush to the dormitory, kusvika kudomitori vana vese vapanze and it was still raining. Ndo patakapinda mudomitori. Then this other side, the Zaka says, the Sakwa Kango Zarambura. The dormitory is divided by a wall. That wall is a foot in my trunk in Pamsoro, the show. So, but I got it to the other side, Raj. No, but I don't know. It was almost like the Ivore se Matombo, Mamma Macho, the social Matombaja Bakupi, since Longo or Sibu, the Akango Zaram dormitory, and vana wangu vakutozivana kuti izvo atrapwa ndiani on this end. Kwakuine vana angatoshaya kudhara, then itsekene dormitory papa ine vana angachive mupenyu angachide dzirobi sei huyai mudii mutibatsire. Na paanga ari pacho paishedza kuti huyai mutibatsire, papa ino mumwe ndo papa ina ainzi Munashe Jena, takatozozidiscover later on kuti ndi Munashe. Ndo paanga ari. So pandakasvika inini papa navamwe sei vanga vatovepo, vakamira paanga ari paishedza kuti sei huyai mundibatsire. But uyu ndidhoneo aide ziva kuti vanibatsira ndi Dhoneo Mashava. Ndiye anga akatsikirirwa newo yacho, it was like Uwe yange ya pushwa ye dormitory. Ya angwa simu kilda ya enda kuna bi kuna mutikira hiye sasa. Anga sacha kwa nisi kumuva kubapa gari na papu. Kwa anga katipa sasa kuti paripke japa ndopa anga katikiri. Then makumbo hake eza kafaru wani majaka ni oo. Then from waistline yake chest yese yange ya kafaru wani ni madaka. Saka pinika limited space ke kuti maikwansa kuti mnongo seza kuti mkwansi kumubudisa ya papu. So we had limited resources also in terms of like it's like oh it already takes more than me. The number that I have to my when I came and even now I'm maintaining those that we do not be sand or me gonna ask for both ask for that I would be checking the basic bed and get from solo party and I'm thinking like the youngest I'm thinking like say the youngest from solo party is now I'm thinking but we were working there or I got in and base my game on it. So we wanted to up the scene here basically with the guy checker. Put a food more space to work on. Did you not think that this is a way to do it? So, did you see that you are we actually say that you want what to do with the mandate that you bought a checker? That checker is a jibayaba. Then we had a little bit of space to work on. But then Mananga got var, one in Madaga, Madaga, I need a pakuti. Kana achinge ashika paninga ashika even when I took at Daga to Chica Madaga, Momo, I shika Mumadium. Uga kutika wadai so mburaya yonongo atika ichita kutu zike ya ibe yetu wange address yo sara rageta se ifuracho rageta wanga rakuto uoma so ndozo wazwa itika anga hari iye so that must ye ifu yange kumtikila so danga suga chakwa nchudi kufema kufema so that at the time zaito mbode zilatu se jimbondi jimbondiba ya mbura
ee wachi zato
hello
nda anji kumro ndombo kubata for 2 seconds zitore mtere and then nchia zoka ni mope za nyaya chandis
it's okay.
All right. Oh, Zulela Ndabali Amuza, umnumzana. Uleno Nchizaza, he's one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School. Uyachazisa everything that they had to go through. Lapho babe kijimili mpilo ya abo vele ngempela. Kuthi bavuke ekuseni bavuswa ngama students abo. Besithi, umnumzana izinto azimanga kuhle. Hi, hosting Tatum Laleli, got to the MTR, Tins Woti, Io, Varo Tichi, Nenya at Nayam Gango Nasi. MTR, MTR, Parnarindiani?
Utepo Nzela.
Mbano Kumayo?
Utepo Nzela.
Mu, and yo? Ngalupin de Nunza. Oh, Mutepo. Jovinunjan.
Utepo Nzela. Utepo Nzela.
Oh, Nzela.
Yes, bo ngizokwenzela.
Oho, mnumzana ndlela unjani?
Hayi ngaphila ngabindani khona hapo eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale manicalent.
Yes, ya, nathi sikhala labo, sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but ekusalayo sonke singamaZimbabweni sithinana manje ngikhona hayi wabalandeleleyo. Labona labo balokubesa
So you grow as a community.
So
wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland?
Hayi abahulumende lokho asikubona ukuthi khona kwenza sibele sikhathele yes uyabe kwenza two amadona avela ngaphandle because siyabazela uhulumende ukuthi ngawe izinto zisebenze lokho nga business wabo abantu from lapana abantu endlela njani abantu bazokufinyelela khona izinto stable but ukusalayo sizwile futhi lamhlanje kuyizona abhekezwa khona ku-radio Zimbabwe kukhuluma ukuthi ukhona usobhuku sibebandlula abantu ngabe sibe-MDC amelanga bephiwe izinto lazi kulalaba babeyakhi izindlu ezisina zodaka amelanga bephiwe lutho kumele kuphiwe abantu abayakhi izindlu ezisamende kuphela so kuyabe kuyizinto ezinjani njani ezabazenzayo so sidabayekele ukubandlula abantu khona ngaphenzenezasuku zabo ila njengeke abantu abathibekileyo ngale akungakhethwa umfalo ongangathilo ongangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani.
Andlela siyakuzwa amazwi okugcina mnumzana ngicela unikeze imuli ezilahlekelwe isihlobo amazwi enduduzi.
hayi kunaba abalahlekelwe izihlobo ngithi hayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu ngeke siyijaje nazingasebethi mhlawumbe ngenza wakhe indlela athatha ngayo abantu but ekusalayo sikhala labo ababekezele bonke abangabonakalile bazabonakala bekele endlela ezi-right hhayi sikhala sindawonye sibabandluli hhayi
ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelwa mnumzane.
Hayi namibonge kakhulu ngokumvolela.
Zimbabwe muhle, nangu Tseponjela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lani abantu abasemanikhalenda andisukuthema pamwechete sezizwalo zeZimbabwe. Ah, ndirikunzwa zvekare kuti tina umwe mutereri silomunye mulaleli. We have another call ecincweni. Zimbabwe is holding and standing together on this one. Ari parunari ndiye anapo?
Moses Masabana.
Moses ani?
Masabana.
Va Masabana, zviri kufamba here mukoma?
Haa, zvibo.
Muri kupi kwacho kwamuriwo?
Ndiri kumanikalende.
Aha, muri kumanikalende? Ndimi kamuri panyaya yena. Tiudzei kwaka kuti chii chiri kutambika, zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikalende kwamuriwo?
Zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka, zviri speciali panhingi. Pakugoverwana pazvisogova zvakanaka zviri kupindwa pati mukati.
Saka hamusi kuwana chikafu?
Hatisi kuchiwana zvinenge zvotarisana kuti ndinganokodzera uyo akodzera.
Asi nezuro wani takanzwawo MP achipinda kuchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kuno pana pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvakuda kuchinja.
Ya zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havanetauri.
Asi kwamuri hachikafu hatisati tatanga kusvika.
Tabetiri hatina zvatakataura takatobvako nezuro totoona mazita akutotekatika zvekuyerusana mazita zvaya saka autozomboona kuti chakamira sei chakadikwa.
Saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamuriko?
Hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinde kunoko paitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu. Because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekungoparadza dzimba hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu tetese chakaparara.
At least hakuna munhu akara.
Aiwa
tinotenda zvikuru vaMoses nekupinda muchirongwa.
Thank you very well.
Nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all eManikaland ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto ephume esanuphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized. Uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekile ibandlela ibusayo ibandlela ezanu PF wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening. Hai, regai tidzokere kuna vachizaza, vachizaza mchiripo here parunari apo. Vachizaza muripo here parunari. And this was hangu kuti is my first guest still on the line?
Hello, I'm still on the line.
Aha, vachizaza, thank you so much. Chiendere mberi yenyu baba nenyaya yenyu yamachitsitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadi.
Yeah, so ndachiti it was when we discovered mwana akatsikirwa newo that's when we looked for a hammer then a hammer ichinge yazouya vatatanga kumbotema-tema tichikungoti maybe tikatemawo iyeye tikankwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudi kumuvha because yanga ikatsikirira chi like pawestline pakapa. So pakutema toona kuti zviri kuramba then potombouyawo mamwe mabig boys mafom fours voomboedza kuda kubatsira kuipusha zvazvichiramba so mabig boys vana Romeo vana Shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment. So it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite sei akwanise kubuda. So it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the war then having to use my big boys acho ese kuti vamove woye kango move a little bit yet anokwanisa kuita free up makumbo ake angakatsikirwa neparty yewest yake so takazokwanisa kuti tatema uya chee tibva takwanisa kudii kumubudisa bva tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bhodha yanga iri padhuze naye ndiani nemun'anga mumwe wacho angakaita zvekutenga musoro newindo mumwe rakaita zvekurohwa nedombo bharango nomurova straight ramutema musoro zvekuti aitoona kuti ato anga anotongofira on the spot papasina kana anything yataikwanisa kuita so tangokwanisa kumubvisa panga akatsikirwa bhatamisa futi pachi pamusoro ipapo then mumwe wacho anga ari padhuze nadaniel watakakwanisa kusevha takazongoti ngatimirire kuite light tizokwanisa kudi kumubvisa so takazongonoti vana vese bose hatisi kuziva manheru kwa kusingaoneki kwezedi chii chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobuda emadomitories tombonorara kumaclasses mafomu ani ese matsvanga avo mabhedzi avo ese sinzanga adistora mudomitori mavo vatango tingachisheya chinchende munosheya nemafomu 2, 3, and 4 saka pawakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni that's when we discovered kuti pange paitika yakaita landslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nezipo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti zosangana nezvatakasangana nazvo husiku yemusi wefriday uyo.
Wow, saka chinudzaiwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsirai imi sezvo just based on what you've described right now, it's very gruesome, it's very scary. I can only imagine what a form 1, form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen. Like you said, based on the incident. Muri kugamuchira here chirongwa chawe ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu.
Program yekuti munhu yetanga achibatsirwa, I think it would be very beneficial to everyone, especially vana vakaita go through that experience, especially having to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help, then part of Sunday until 4 o'clock when told kuti chiendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kuti pasailine. Unfortunately, they didn't receive the help, but azongorara futi mungomo imomo tozobuda muse Monday. So those days ese tumeramba ichiwedzera. And even also to the other teachers, there were points like when he says, that's a bit mirror, help, or Mavuta, or that it is Richard Gray, or our own source of help. So you'd find those disagreements in terms of like what to do next, to start to tell help. The younger part of Truma, younger experience, I'm going to be able to score. So I would actually feel good to any, at this moment, any help, you know, cancer, et cetera, and my teachers, and everyone who has within the school premises. I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane mumwe muteereri ndiri kutoverenga mamessage edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rakanonzi Sibosisiwe Moyo ari kuti I can't hold my tears, hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster, hanzi munhu wese, everyone must help those affected. Hazvina basa kuti uri webato ripi, MDC Zanu kana kuti chii, hanzi hazvibatsire. Hanzi zviri kuitika izvi, hanzi nechidere bvati loku kubuhlungu zvinorwadza zvikuru, hanzi aiwa tofanira kubatana nenguva dzino idzi. Munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo?
Nungu wachi mpango yakadaro anungu wachichema neni ende vanenge vakatarisirawo kuti munhu yetanga achikwanisa kuwana yope, nokuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma. Yope yatanganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana yope iyoyo, nekuti vamwe inenge yanga yekuti sei munhu anichagoni kudzokera kuchikoro ikoko, especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinya yekuti at any time midzi zoita mhepo yakawandisa kana rukukanaya rikatsvedza rinodonha futi. zvichidzokera kunopedzisa kana mumabhilding mamwe acho asara akatyamira. So the hope is needed nekuti what is already on the ground is it is fear iri mune vana, and also maybe when that hope comes and you know they are changed the way the school was before, you change a foot even in some aspects of the building, mwana haachaiti kuti kuzokwanisa kudzoka, haachaone that previous picture and that part of the mountain yacho pakacherwa pacho pachidzika kuenda kuchikoro paripo futi. I think zvinogona kubatsira futi.
Alright, regai ndikubatsei paromo vachizaza tiri kudzoka kwamuri in 2 seconds. Handiti regai nditore umwe mutereri.
Yes.
Ngiyezwa njalo kuthi silomunye umlaleli ecingweni noumwe mthereri. We have another caller. Uhlelo The Connection lilami uMichael. Lamhlanje we're talking about tropical cyclone Idai. Ari parunari apo ndiani? Ngibani okhona ecingweni? Hello?
Hello?
Oh, vamarange makadi henyu? Kumpumalanga uko. Saka mkuo manya iri moi mdutu mpengo iraka shika rikaita madiro a Georgina kumanika lenduko rika kanganisa upenyo wanu wakawanda. Hanzi hurumende iru kutukwafa wanu 172, hanzi 99 wakavasku wakavigwa, and then kune wangu 327 hapa wana wakavasku zauti wachiru wapenyo ere wakavasku wapenyo ere ndeti imuno chichi ini mazwa.
Ndai kongotaura panyaya ndirikunzwa apo zvanzi vakutanga manyika maziso pakupa vanhu vakawirwa nedambudziko vakutanga kusarura mhandiyo tino ndevebato ribato riti vanhu vese vakawirwa nedambudziko havanofanira kungobatsirwa sevanhu vakawirwa nedambudziko kwete ivo vakutanga kusarisa ziyo ndevebato riti ebato riti.
Murukuto wira na mzare msusisi wa moyo wa harufu hiyo. Endra Berry?
Nataka sema nao wale wakawira ni damu siko wagarasa wagarakiwa ni amazao wewe. Na kwa macho kuinyara sio marono sio ane ita. Asinga po wanu kembatiro kukuku hende munu wese wana kafu wana wese wata patikani. Tuna kina wanu kubata na kwa maisha.
Tuze uo maondre nyu kune masango na kasi anasiana arikuuya nechikafu arikuenda nechikafu kuZimbabwe uko vamwe arikuenda nemari vachiti aiwa varikuda kubatsira vanhu kumanyakaland imoti nezvazvo
zvakanaka zvikuru zvinokudzwa nekuva tinodai kutoda mao kuti tikwanise kubatsira nepatinogona napo vawanisa chikafu bata tivakwanise kubatsirana pari.
Alright, vamarange mafoni yenyu inenge yakunetsa iyi asi takunzwa zvakanaka mapinda muchirongwa tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Zuruka ndaba longo munomzana umarange yena uti ngena uhlelo wathi hayi ngifuna utinda le ndaba eyokuthi abantu anawo politicizing ukudla ngale manicaland ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo hayi uthi that is a no no, should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizanane zeZimbabwe the saying goes on umuntu ngumuntu ngabantu ukuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizanane zeZimbabwe. Also on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. 80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphinde emazweni ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing ukuthi izasiza abantu kanjani ngale eManicaland. Athi ngathi zokere kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo eri pano. Vachi zaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tachitaura nenyaya yecounseling. You know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even as I was there, you could actually... What is the scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain, and which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the counseling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students they've taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right. The guy in Dukubate Imromo, one more time, Vachizaza, Nditore Umomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Yes, Oxilum Laleli, Tingweni, go to Ungale, Willebotswana, Tumelang, Papa, okay?
Botswana,
Kemango, Otenko, Fonin.
Hey, good day, Botswana, Kijita.
Hey, Victor, okay, Putwaka.
Hey, good day, Botswana.
Hey, Victor, what was this in Debele, Maro, Batlovaka Shon?
Batlovaka Shon.
All right, Victor, Magadi, and you come with Botswana.
Botswana kuri nani ku.
Nyai rimugango mainzwa kuti mupengo iri rakasvika rikanoita madirwa Georgina uku kuManicaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172, hanzi so far kune 99 vakavigwa, asi 327 vari missing. Havana havasi kuziva kuti vari kupi. Munoti nazvo izvozvo?
Zvakaoma. Chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi. Ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa. Nhau dzechokwadi. Zvinorwadza, tiri kuchema navo chaizvo. Nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara. Saka tati tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro, shuwa tinochema vanhu kuZimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika, kutongozvibvisa pachavo, nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana heopi, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubvita taneta nehurumende yedu. Saka izvozvi tachikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri, tatichikumbira kuti tapindire mapasta, vafundisi vedzikereke vechechi pamarenyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe, kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana, nokuti hurumende yedu chaichaiyoka yezini zvipakutotorwa kupinda mapati.
Mhm.
Panga pinda pati pamunhu washaikirwa panopinda pati yerudzi yako mana.
Mhm.
Takauma. Taikumbira kuti pati imbosuduka mushana. Papinde vanhu vechechi vechechi shwachwa. Endere chechi vacho dai dai pakuru kufunga kwangu ini. Paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwekuti hanasi hembe yangu ipfupi. Saka yatorebera pano.
Mhm.
Ah pakauma uko mana. Vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nekuti hurumende yedu ndeyekunye bhajeti kamwe ndotaura fiwe iriko hakuna nefiwe iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwewo pati mberi
koma NGO hamusika kuti vapindawo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nekuti chezvinoita kuti takutonzwa kuti nezvipolitics ndeya kuti yawe yakutosenza kurati havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, thank you so much nekupinda muchirongwa tiyalevuka ntate thank you so much nyabonga
even na nyabonga kakuru tinotenda zvikuru sana kuti hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurisa nokuti chirongwa ichi takachiteerera kare tatova nemakore chariwa ikona kuti hamba tichiteerera takavanda
aiwa tinotenda zvikuru nekuti tsigira vazira
tangi kyalevuka kaka
zvirukadava nanguzita uyasho kuti hai ngombono wake it's time ukuthi ichurch lai ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle E8 ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi I Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help hi lithini ngalokho kukhona asambene emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jozi or Artambo airport uyakaya indlovu where are you going uyapi nangu uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu uThabani Ngwenya uthi volume low hi ngilethemba uthi sisebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard its description eka mnumzana uLennon hi izinto azimanga kuhle ngale manikaland ngathi wone ukuthi vanhu arikuthi chiko pa VOA Studio 7 kukhasilethu ele VOA Studio 7 ke mkundla uthi vazisa sadly this is the first time that Zanu PFC is the opportunity and all for them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens misery uziva naye mavunga uthi hello watching nice studio 7 nice to be here nice to be truthful ziva naye tinotenda zvikuru nokupinda muchiro wangwa ngike ngabalumulayizelo kasibusisiwe but we'll read it one more time which I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or Zanu PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. Ufaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is Zanu PF doing this? Ugatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo kontuthu zethunqa. Welcome. Thank you so much. Ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep faka nama likes, keep writing your comments, faka nama nombolo ukuze silithinte lingenelane kuhlelo njalo lingakhohlwa iphela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza abachizaza amchiripo ere parinare mkoma Lennon muchiripo ere parinare apo
mchiripo hello
aha ai vanhu varikuchema nemi varikuchema pamwe chete nemi varikuti aiwa God be with you all muri kufara nazvo izvozvo
ya tinongofadza ndechekuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatsirana nesu nemagariro takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unonzwawo shungu dzekuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi
ivo vana how are they reacting to everything that's happening I mean this is all happened so quickly in such a short space I can only imagine being, what, 13, 14, 15, having to experience such a traumatic event. I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head. Vana, how are they reacting to everything?
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tava and Sakumba on a Wednesday. Then last Saturday, we are Pure. Takazoita, cancelling Takaita. I'm sure you could have watched it. It was Facebook Live, Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isu soma teacher, then kuno wana nima perezo wakakwansa kuhuya. Kutio, takwanisa woko wabatira mune zakawande in terms of like, fungwa kana kufunga ndokwa kune unotipa kwanyanya sayi nekende kuti data ngokuridzirana kuti ma accidents anowanikwa and it was a natural disaster isina kunzi yakonzerwa nanhingi unokwanisa kunongedzera ruoko kuti wewe ndiwakonzeresa zvakati and also the extent of the disaster yakanoreva vanhu vakawanda kuma areas anakopa munanangangu saka takuzovaonesa kuti ndozvakaitika and also pane mamwewo maaccidents ekuti like nekuti kutyoro kwanzi kwaitika njodzi yakadaro taida kungozoenza fana nekuti kunoitika maaccident akawandisa unogona kuti nhasi manzi wati kwaitika bus accident but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwanofanira kunge vachienda kana kuti zvino vachisi chikoro chedu chatanga kuwirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzowarairwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Chely so all these examples are being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo kwamafungiro avo ivo even majority vanga kutoti dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotasa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro ndo maonero endakazviita saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plusvo takazokumbirawo help yemacounselors anga aripo from Childline then also psychologist from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
All right, my last question to you nokuti nguva dzatodyanana taakutosvika kumagumo echirongwa is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility maday scholars angakwanisa kuuyawo here then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko ravasangana nawo but at the same time St Charles inosevha a big community yemutia area even mamwe vana vanobva kuna nachimanimani it won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa so vana vanoshaya kuenda kunodzidza I would have preferred a scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro bos tikatasaza nhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe ko ramangwana remwana anogara miere yemomomo akuda kuenda because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndopadhuze hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana so prefer scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future irambe ichioparata zvii zviri kudiwa pachikoro kuvaka that dormitory rakapwanya iroro kuvaka dining kuda kugadzirwa futi water reticulation system because lazit izvizvo zvizvi pandasvika paground nas ndaona kuti pachikoro hapana mvura zvinogwasabatsira chikoro chiende kumberi
nguva ndiyo yadyanana zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi nehukuru kuiri so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more on this.
Thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri our last call of the program ari parunare ndiani mapinda muchirongwa uhlelo The Connection lilamiwo Mike Hove.
Makadiko va Mike Hove.
Ndiri kufara ari parunare apo ndiani.
Ndidoera.
Vadoera muri kupi kwacho muri kufonera muri kupi?
Kumanyika rendi kwamutasa.
Saka ndimi kamakatokanganiswa upenyu na cyclone Idai.
Kwedu hedu haina kusvika asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende.
Mm.
Tekutanga hurumende yakaendesa manpower shoma kuchimanimani nechipinge.
Mm-hmm.
Vaifanira kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko.
Mm.
Heni chechipiri kubva musi waitika taona idzodzo. National Broadcasting Station ZBC.
Mm.
They behaved as if it was business as usual. Waifana onga wakenda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchimanimani.
Mm-hmm.
And they continued nema normal programs awo ezvinonzi munyika hamuna zvaitika.
Mm.
Ndomashoko angu chete iwaya.
Mhm. Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Oh, muri kufara here sezvo zvizvara zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari ku South Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno ku America vakatoraisa mari inodarika ma $80,000 aya ma USA aya kwete ma RTGS. Muri kufara here nema attempts ezvizvara zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa nacyclone dai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha.
Mm.
Anyway, expect government to do more than that.
Mhm.
Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvikuitwa nemadiaspora.
Mhm. Alright, vadovera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Na angudowera, he's in Manicaland, goto wa ute, mina ngtintuanga, iskati tu Zimbabwe muhle, goto, as usual, before we wrap up, mina ngezitandi ngoma za mi. Lamhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So, lamhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupheko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Hanzi wa paradza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Jehovah Marika Padara, Yangwe Chipinge ino chema, Jehovah Marika Padara, Paka uya duturi nefura, Yoku paraza misha yedu, Paka uya duturi nefura, Yoku paraza zifubo, Yoku uya dutura ishisa, Yoku paraza hamazedu, Hamazaka parara varumewe, Panuku parara semuka, Chino zaka pera varumewe Sema zula ano Mare pindirai pakadai Ise pindirai vo pakadai Matibaya pamore Mefumo rinorvasa Amata baiva pamoyo Mefumo rinorvasa Asia tirasa tariro Atirasa tariro
Nangu Gift Mahlupheko hanzi cyclone idai waparadza musha wedu. Zimbabwe muhle tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda ngatiende kune mapeji edu tione kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndatsimuka panapa. Kem kunda ari kuti our situation is very abnormal. Izvozvi they're busy stealing whatever is left from the government coffers. Whilst the attention is focused on the disaster, these people are shameless. Apa ndirikuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people. vanhu havasi kufara zvichukwa wadi. Came Kunzlava vati vazita sadly this is the time that ZANU PF seizes the opportunity and for them everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Kwanelo kwanamhla uhlelo The Connection lilamiwe Mike Hobe asixoxeni ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3. Thank you so much waphinda mchirongwa anokuonekai nemfaro. Ndini wenyu Mike Hobe, let's meet same time, same place next week.